nhengo dzekomiti yedare senate rekuamerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika reforeign relations committee vachris coons vebato remademocrats navajeff flake vemarepublicans vakatura bhiri mudare ravo rakanangana nekuvandudza mutemo wezimbabwe democracy and economic recovery act kana kuti zidera mutemo uyu wakadzikwa nedare recongress muna 2001 uchitemera zvirango vamwe vakuru vehurumende vaipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu asi vakuru muhurumende vanoti vakatemerwa zvirango izvi nenyaya yekuti zimbabwe yainge yatora mapurazi kubva kuvachena ichipa vatema mubhiri ravo vakunzi navaflake vanoti kuti zvirango izvi zvibviswe zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena kuvandudza upfumi pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu mumwe mugari wemuharare amai Gertrude Moyo vaudze studio 7 kuti zviri kurongwa neparamende yeamerica zvakanaka chose
zvakanaka kuti nyika dzakaita sanaamerica dzipindire nekuti ndo dzine mari ndokuti munyika medu muitwe sarudzo ine jekerere pasina kudeuka kweropa
mutauri wemdc unotungamirwa navawash mincube vakurawo nechwai vaudza studio 7 kuti hapana chakaipa pabhiri rave kuzeiwa necongress yekuamerica
zviri kutaurwa ne vekuamerica kuti vari kuuya tinototsigirana nazvo devauya vatsvaga kuti vavhunzurudza ZANUPF kuti vanhu vakadisapia vakaenda kupi kuti tigoita sarudzo dzakasununguka
varichard chimbiri vanoona nezvesarudzo mumdc vaudza studio 7 kuti zvakakosha kuti america nenyika dzepasi rese dzipe muono wadzo patsarudzo dzemuzimbabwe
ZANUPF yakatoenda kurussia ndiyo chete nyika ZANUPF nenge zimbabwe yakadaidzwa kurussia kunoona maitirwo anoitwa sarudzo hakuna nyika yakaenda kurussia kunze kwezimbabwe chayaendera kurussia utsotsi huri kuitwa nerussia hwatakambonzwa makumwakumwa kuti yakazviita futi kuamerica
vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vavhivhid gwede vanoti mutemo uri kuda kudzikwa neamerica wakanaka chose vanoti mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vaona mukana wekuzvichenura nechiita sarudzo dzakachena sekuimbisa kwavo
sekutaura kwandamboita havana imwe nzira yavangakwanisa kutora tinoona vamunangagwa vane nzira imwe chete ingaita ingachenura kuve kwavari pachigaro sezvo vambotaura kuti pakutorwa kwaita chigaro muna November vakashandisa mauto saka zvinhu zvinoda kuti zvigadziriswe izvozvo zvavana imwe wei yavangafamba nayo kunze kwekuti vaite sezvanga zviri kukurudzirwa neamerica nedzimwe nyika dzakatikomberedza
murayiridzi wepagreat zimbabwe university vajoel mukusha vanoti kunyange hazvo america ine kodzero yekudzika mutemo wainoda hazvina kunaka kuti iudze dzimwe nyika kuti dzozvitonga sei
asi zvisinei vanotenda wanika zvekuti uripo uyu unonzi mutungamiri wenyika varipo yaambopuwa mukana vakava vakataurwa nomiriri wavo ari kunoko vanodzidzira kana ndezvimwe zvavanotarisira kuti kana taitavo zvino
mashoko aya atsinirwawo nemurayiridzi wezvidzidzo zvematongerwo enyika pauniversity of zimbabwe professor cherit manyeruke avo vati zimbabwe inyika yakazvimirira isingafaniri kuudzwa zvichiita neamerica vati zimbabwe ine paramende yayo inogadzira mutemo wayo vaendera mberi vakati hapana chinoshamisa pane zvekuitika nekuti mapato anopikisa anoda kuti zimbabwe igare ichiomeserwa pane zvose zvikuru mdc
nevanhu vanopandukira nyika yavo vanofunga kuti nyika yavo yezimbabwe inotongwa kuamerica vachikangana kuti nyika yezimbabwe inotongwa muzimbabwe nevana vezimbabwe vakazvarwa muzimbabwe ndovanotonga zimbabwe vachishandisa mainstitutions akaita separiament neexecutive nejudiciary
asi vemdc vanoti zanupf ndiyo yakazvikokera moto muziso nenyaya yekutonga nedemo vanokokera nhengo dzebato riri kutonga rezanupf muparamende valove mo matuke vaudza studio 7 kuti paramende yekuamerica yakasununguka kudzika mitemo yainoda vatiwo zimbabwe iri kuronga sarudzo dzakachena dzine vaongorori vekunze vatungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavimbisawo kuti hurumende yavo ichaita sarudzo dzakachena uye vachatambira chero zvichabuda musarudzo idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.